Gwita rezibabu lawyers for human rights wa Martin Muleri vati wakura wone awa nwa zemurongo ya msanga na uwe shidiki ni MDC Alliance vatope wakutirongo stedra kunyunga mkano kupiza marie shibati iso
kiri kuda rezimosha nasi before justice kwa mambo rezimosha raramba chikumbiro cha tati nacho cha kutai wa mtongwe darire pasi wakaresha wakaramba wakura wone wakaramba kutendira wakura wone kupata rachibatiso saka wakura wone wano sesa mosha za tinga timdirizo wano pomerwa inonzi criminal nuisance ya wano tikuwa nzi wano nzi wai imba kambu waka sekileta kambu wachi imba vitu kutika nataku umirwa na papa kubisa mnangako ya chawa na rondo jani ya chipiri wano nzi wakaenda kumashawa wakando isa matombo mroti na kutisa mataya ndo mosha zwano nzi zwano pomezi wa
Vamureri vati mutengu wa dara araba chikumbiro ichi achiti wakura wane wakapara mose kafana na imwe ya wanayo ili mudare apu wakabupuwa mkana ukutonga wachi pakumba vati wachataura na wakura wane kuti wakumbiri dare zitange kutonga mosa zaone chimbi chimbi mutauriri we MDC Alliance Maswingo wa director ramba vati awakufara ni mtongo wapi wane dare
zvabuda pamutongo waitwa naJustice Wamambo unokumasvingo hazvina kutibata zvakanaka semusha wemasvingo MDC Alliance nokuti mhosva inopemhenderwa vakura one imhosva tokotoko yokungonzi kwai vakaimba parufu nokuti nzwi kwai vakavhara umwe mugwagwa wo kumusha kusina kana wakamboniba kana munhu tiva kungedzigwa kungota ndiye kura wana wakazviti voti kwai wakazviti ari pane imwe bheo yemhaka yekutuka mutungamiri wenyu zvaitika zvangotirangadza vati kambotaurwa nevanhu vokare pavanga vachiri relevant pavakatiwo echirungu endai court a prison is a place where bigger criminals keep smaller ones
mukuru musangana rekodzero dzevanhu remen 365 vatatenda bhaloi vatiwo dare ratyora kodzero dzavakura one nekuvanyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso
tinotoshamisikana zvaizvozvo nokuti tinoona kuti ava ndikanzila anomirira vanhu uyezve hatina kungonzwisisa kuti mhosva yacho yakapara ndeyei but tiri kushamisira kuti munhu atova ne 2 weeks achingori kufeta uyezve tinozva kuti haasi kutonzwa zvakanaka sazvinhu zvinotova zvinototirwadzawo pachedu because tinenge tichifira kuti munhu kodzero dzake dzinofanira kuremekedzwa uyezve hatitofanira kutinzwisisa kuti nyaya yacho yaari kumbopemeserwa ndeyei because nyaya yacho hatisi kutoinzwisisa kuti ndeyei saka tinoti kodzero dzake ngadziremekedzwewo ngaatonge achibva kumba pane kuti aramba achigara ari kuseri kuku pane mhosva yatinganzwisisi kuti ndeyei
vakura one vanotarisirwa kudzoka mudare redzimhosva remasvingo magistrate mangwana panyaya yavo yekutanga iyo yavakanyomba mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vachivapomera mhosva yekuondonga nyika vakura one vakasungwa musi wa31 july mumasvingo vachipomerwa mhosva yekuratidzira uye kutuka vamunangagwa mune imwewo nyaya kanzuri yeguta remasvingo inoti yaomerwa zvakare nekuita basa rayo zvizere nenyaya yekushayikwa kwemafuta emotokari izvo zviri kuita kuti itadze kutakura marara nemamwe mabasa akakosha meya weguta vakoreri maboke vati kushayikwa kwemafuta kuri kukanganisa mabasa avo izvo zviri kupa kuti vagare vachinyunyuta
challenge yatinayo kucity of masvingo panyaya yeservice delivery kunyaya kutikanganisa inyaya yekushayikwa kwefuel maservice station mazhinji ari muno mumasvingo ari kuda kuti timabhadhare fuel in foreign currency asi challenge yatinayo seguta foreign currency iri kutinetsa kuwana nokuti kuti tiwane kutenga fuel inondotakura marara kana kuatenda some of the issues the service deliver zvinenge zvichida kuti tinowana mari yacho titopuwa mari yachona nevagari vagari vachona vari kutibhadhara nezimudhola saka panozotinetsa manje kuti tiende kumusika mutema kundotenga foreign currency nokuti foreign currency hatitendezi kuzvitenga maererano nemutemo uripo wenyika saka ndozvo zvikuru zviri kutinetsa saka tinombozowana fuel apo nepapo ndiyo yatii tingozoshandisawo titi kana tikambowanawo garaji ratipawo shoma iyoyo ndiyo toshandisa kumbo
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo united residents and ratepayers alliance kana kuti mura muzvare rinumbidzai magurupi ravati kanzuri inofanira kuona kuti yagadzira dambudziko rekufambiswa kwebasa izvo zviri kuita kuti vagari vaomerwe neupenyu
vagari Nyaya hii utawa ni kanto SD ya kuti service delivery compromise wa nenyaya FSA kwa kwefio haesu kutibata sasanaka chukuti marish iyo ya wali kukolekta na watanga kukoletea US dollar o even in RTGS gala hindi wano chaura na nema providers FUO wapiwe nindi ze kuti wanengu wati badara kana inga wawona account basis tiwane service delivery ya jino mukatarisa mudzimba inhunzi dzoga marara oga hakusi kugarika mvura hakuna nenyaya yekuti vari kuchema efuel iye zvino mukatarisa mablockages emasuwage akawanda mucommunity dambudziko ndiroro rimwe chete ngoma ndiyo ndiyo inyaya yefuel zvino tichasvika rini kwatingochema nefuel kunze kwekuti vatsvage solution
vagari vakaona vari kuchema-chema zvikuru vachiti kusatakurwa kwemarara kushayikwa kwemvura pamwe nekutadza kugadzirirwa kwepombi dzesuwage dzinenge dzadhuka kunogona kuwedzera kupararira kwezvirwere zvakawanda kusanganisira chirwere checovid-19 mudhorobha dzakamirira studio 7 masvingo ndini Godwin Timba.